Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu zvita 28 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC mchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
In short, vari kuti they need my junior jurors kuti vadzokere kubasa and they are urging the employer kudzosa tsvimbo kana pachishona kuti kana mwana atadza mwana anotadza asi baba vanokwanisa kudzora tsvimbo saka patukuya sezima tichiti SHB ngaidzore tsvimbo mwana adzoke kubasa.
Vanachiremba vakuru vokurudzira hurumende kuti igadzirise zvichemo zvavanachiremba vari kurangwa mabasa. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti richapinda mukuratidzira zvine mutsindo kana hurumende ikasagadzirisa zviri kunetsa veruzhinji mukurarama kwavo. Vabereki vakawanda vochema-chema nemari dzekunze dzavari kunzi vabvise panovhurwa zvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vakuru kana kuti maconsultant doctors nhasi vapa hurumende mazuva maviri ekuti igadzirise gakava rainaro navanachiremba vadiki vachiti vacharangwawo mabasa sezvo vachiti basa rave kuvakurira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashara nevatori venhau muHarare, munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association, vaSacrifice Chirisa, vati vatambira tsamba kubva kuna vanachiremba vakuru kana kuti maconsultant doctors yekuti vave kuzokandawo mapadza pasi kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavanachiremba vadiki avo vari kurangwa mabasa. Vachirisa avo vanove zvakare chiremba mukuru vati basa rawandira vanachiremba vakuru sezvo vanachiremba vadiki vave nemwedzi vachirangwa mabasa. Vachirisa vati kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo vanenge vachitoda vanachiremba vadiki vachishanda vari parutivi pavo.
Maconsultants vatumira gwaro ravo rekuti mamiriro ezvinhu kuma government hospitals, especially ma central government hospitals, haana kumira mushe and vari kuti havakwanisi kunyatsosenza kudischarge their duties sezvaunofanira kuita kana majunior doctors asiko. So in short, vari kuti they need my junior doctors kuti vadzokere kubasa and they are urging the employer kudzosa tsvimbo kana pachishona kuti kana mwana atadza mwana anotadza asi baba vanokwanisa kudzora tsvimbo saka patukuya sezima tichiti SHB ngaidzore tsvimbo mwana adzoke kubasa. Mwana aripo like these are junior doctors, they are young guys but vari kuda basa and we are here to ensure kuti vanodzokera kubasa zvakanaka without any fear of victimization.
Vachirisa vati chiri kunyanyorwadza kutambudzika kuri kuita varwere muzvipatara zvehurumende sezvo vanachiremba vadiki vasiri kuenda kumabasa uye vanachiremba mazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu vakambomiswawo basa zvitevera danho rekuendesa vanachiremba ava kumatare rakatorwa nebhodhi rezveutano reHealth Services Board.
Vanachiremba vari kuti masenzero ekubasa acho hakusi kusenzeka. Ndakaona munhu anoda kuita operation ndotadza kumuita operation ndasenzei. Ndakaona munhu ari kuda mapiritsi ndoreka kumupa mapiritsi ndasenzei. So not only are we fighting for kusenzera madoctor chete but tozosenzera mapatient because zvatiri kuda kuti zviitike zvinobatsira and what we are saying is kuti tiri kuti tigadzirise zvinhu so that hatirambe tichingoita mastrike nemastrike. And as Zima, we are committed to create a dialogue between the primary employer and my junior doctors. Kuti vanhu vadzokere kubasa, like Mazwamanzwa achitaura, they are prepared to kudzokera kubasa. Vatoripo Zimbabwe ndonyika yavo and vatori ready nyaya yakangonzi yasovwa mangwana vanenge vatokubasa and chedu isusu sezima is to initiate and to make sure that dialogue yaitika and kuti vanhu vakunzodzokera basa as soon as possible.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vamutavisi Anele Bebe vati havasi kufara nemashoko akataurwa nezuro nevakafana kubata chigaro chemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti vana chiremba vadiki vachiri vana vechikoro.
Mashoko etu anongodzokera panzombo 1 rokutanga inyaya yekuti vanhu vakapinda pastrike industrial action as ma student ndana chiremba vakatopedza kutodzidza chaiko kuuniversity vakapiwa madegrees avo and ndivo vana chiremba vari kutarisa zvirobazva varwere vese kuzvipatara. That's why muchiona kuti kubva kwavo kusiya kwavo kwemabasa kwaiita maeffects asina kunaka zvakanaka muhealthcare system and zvimwe zvinhu havazi majunior doctors havazi vanhu voga vaenda kuindustrial action hazi majunior doctors chete kune anonzi mamid level doctors maHMO nemaJMO pakuindustrial action kune maregistrars vakapinda muindustrial action.
Vachiwenga avo vakadomwa nedare remakurukota ehurumende kuti vatungamire nhaurirano pakati pehurumende navana chiremba vari kuramwa mabasa ava vakambodzinga vana mukoti mabasa mushure mekuramwa mabasa. Zvavakaita izvi zvakashorwa nevakawanda avo vaiti vachiwenga vaishandisa chisoja pazvinhu zvinoda nhaurirano. Vana chiremba vadiki vanoti vari kuda kuti hurumende ivape michina yekushandisa muzvipatara, mishonga pamwe nembatya dzekuzvidzivirira kana vari pabasa pamwe nekuwedzerwa mari dzemihoro idzo dzavanoti dzakafana nemutero wembwa. Asi hurumende inotiwo homwe yayo yakaboka zvokuti haikwanise kuvawedzera mari. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezveutano vaobhadhaya moyo sezvo vabva vapinda mumusangano navana chiremba panguva yatanga toenda pamhepo. Zvichakadai sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe neMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vashora hurumende nekutora nguva yakareba isingagadzirise nyaya yekuramwa mabasa kwana chiremba. Crisis in Zimbabwe Coalition yaburitsa gwaro ichiti iri kushushikana zvikuru nezviri kuitwa nehurumende zvokumhanyira kuda kudzinga vashandi vanenge vachiramwa mabasa nepamusana pekutadza kwayo kubhadhara vashandi ichiti izvi zvave kupinza upenyu hweveruzhinji patambo. Nekune rumwe rutivi MDCT yakurudzirawo hurumende kuti iwedzere vana chiremba nevashandi vose vehurumende mari dzemihoro. Bato iri rakurudzirawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapindire munyaya yavana chiremba iyi uye kuti hurumende ikoshese kodzero dzevashandi sezviri mubumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kuyambira kuti vashandi nyika yose vachakanda mapadza pasi mugore dzvara 2019 kana hurumende yavaEmerson Mnangagwa ikakundikana kugadzirisa matambudziko mune zveupfumi ayo anonzi asunga nyika mbira dzakondo. Mutungamiri wesangano iri vaPeter Mutasa vanoti vachatora matano aya mushure mekurovana masoro kwakaita masangano ose anamirira vashandi ari pasi peZCTU vachiti kuomerwa kwavaitwa neupenyu ndiko kuri kuvatuma. VaMutasa vanoti vashandi vakawanda vakatarisana nekurasikirwa nemabasa nekuda kwekuvharwa kwemakambani kuri kutarisirwa muna 2019 uye mihoro yavo yaderedzwa zvakanyanya nekukwira kwemitengo yezvinhu. Vanoti mamiriro akaita zvinhu anoratidza kuti zvinhu zvadzokera kuna 2008 apo nyika yakanga yamira nemuswe. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMutasa pamusoro penyaya iyi.
Takaungana yatinoti annual retreat yemaunion ese ari mumusangano weZCTU maMutare. Vashandi vakanyunyuta zvakanyanyisa vakati zvinhu hazvisina kumira zvakanaka munyika tatarisana na 2008 scenario. Saka vashandi vakati musangano wavo vashandi ngautungamirire kuti vashandi vambomire kushanda vachiratidzira tichiona zvekuti mari inotambirwa nevashandi yapera simba zvakanyanyisa. Vashandi vazhinji vari kushandira bedzi mari yemabhazi yetransport. Saka zvinhu zvese izvozvo zvakapa vashandi kunyunyuta vakati musangano wavo weZCTU ngauchitungamirire kubatanidza vashandi vese vari kuzvetsitiyu nevatiri kuzvetsitiyu maunion ese anofanira kubatana. Saka vese vatoda kuvakokorodza tibatane kamwe chete kuti hurumende igadzirise zvinhu nokuchimbidza, asi yega ichagonogadzirisa. Tinoda kuti vauye padare risinei zvakanyanyanyanya nezvematongerwo enyika, asi rekugadzirisa upfumi. Asi mukugadzirisa upfumi imomo muchazototaurwa zvezvematongerwo enyika nekuti ndokune dambudziko huru.
Saka munotarisira kuti munge muchisangana riini?
Iko zvino kusangana kwakanyanyisa kune isusu hakusina zvakanyanyisa. Takutokurudzira vashandi kuti vagadzirire, nekuti vashandi vakati isu tironge kuti vanhu vaungane. Asi hurumende kana ichida nokukurumidza inofanira kuti idaidzere dare reTNF Tripartite Negotiating Forum nokuchimbidza.
Saka kuramwa mabasa oku kunotarisirwa kutanga riini tichiona kuti 2018 atopera uyu vamutasa?
Isu zvino tatotanga yatinoti mobilization nekukonsulta mamwe maorganization asiri kuzvespetiyu, nokuti zvatinoita isu maunion nyaya haitangiri kumusoro. Sezvindataura zviya zviya takatenderana nenyika yese tichitaura nemastructures edu ese, mastructures emadzimai emayouth nemamain structures ese, tikawirirana kuti panoda kuti paitwe action. Tikazounganidza zvemapresident nemagenera secretary emaunion ese ari muzvetsitiyu tikawirirana. Saka taatenda panext stage yekuti kubva izvozvi maorganization mazhinji achivhura, tiri kutanga kuunganidza mamwe maunion asiri muzvetsitiyu, tichiunganidza maprogressive movements ese anomirira kodzero dzemunhu wese ari munyika ino. Tobva tatanga kuwirirana kuti tiri kuenda negwara ripi, uye tichikonsulta kuti tinotora musupi, tinotanga papi. Asi ndinotenda kuti mushandi wese weZimbabwe kana mugariwo zvake weZimbabwe ari kuwirirana kuti zvinhu zvaakuda kuti fanira kusimomisa.
Vanga vari mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vachitaura vari parunhare neStudio 7. Ongororo ichangobva mukuitwa nesangano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI inoratidza kuti veruzhinji munyika vanoona masoja nevashandi vemubazi rezvedzidzo sevasina uori hwakanyanya kana zvichienzaniswa nevashandi vemamwe mapazi ehurumende. Gordon Mangudya anotipa nyaya iyi.
Zvakabuda muongororo iyi yakaitwa muna Mbudzi zvinoratidza kuti zvikamu zvinodarika makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvinoti hori hushoma muchiuto nemubazi rezvedzidzo. Mukuru weZDI Dr. Pesai Rwanya vanoti zvikamu makumi matanhatu nezviviri zvivakabvunzurudzwa zvinoti mapazi ese ehurumende ane hori, asi hori uhu huri nani mumapazi maviri aya.
Zvisine nekuti kunombotaurwa nyaya dzokuna nadzinse, but education sector yese tichitarira tichibva kuna Namurambinda kuna Nacholocho kumaruzevha muno mutauni, vanhu vari kuti they are satisfied neservisi yavanopiwa nevadzidzisi neservisi inopiwa vana vavo muzvikoro nekuitwa basa kunoitwa nevadzidzisi. Even zvinhu zvakaoma, but vanhu vari kuti service yemueducation sector iri pamberi. Then kumilitary, vanhu vari kuti masoja varenge nfile usingatariri the military elite kati vakuru vakuru. Masoja haiti zvekurapshen, vari satisfied kuti ine actually army ine 57%.
Varuhanya vanoti vanhu havana ruzivo rwezvinoityika muchiuto uye vanotya kuongorora mashandiro emasoja. Vanotiwo tsvakurudzo yavo yakaburisa pachena kuti mapazi ese ehurumende kusanganisira mapurisa ave kutya mauto zvekuti mapurisa akawanda ave kutya kuita hori. Zvichitevera Operation Restore Legacy iyo yakabvisa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro gore rapfuura, asi vanoti tsvakirudzo yavo yakaburisa kuti mahofisi anopa zvitamba zvekuchaira dzimotokari nemapasipot havana matyira uye vari kuenderera mberi neuori. Pavanhu vese mazana mashanu nevanomwe vakabvunzurudzwa mutsvakiridzo iyi, makumi mapfumbamwe nevatatu vakati hapana chashanduka muVID. Kumahofisi anopa mapasipoti nebazi rezveutano ndimo munonziwo mune uori uye hamuitwe basa nemazvo.
Asi judiciary iri pamusoro iri kunzi kunana magistrates courts kunana high court kune corruption yakapo, ndo number 3 chati izvo VID registrars office kouya iyo judiciary kouya health kurikunzi kukuwa vanhu vari kuti service iriko iripuwa unomira mahours akawanda ende zvinobudamo paunenge uchiseviswa hazvina kubuda zvakanaka.
Mutauro weChrist Coalition Zimbabwe vatava nemoyo vati vanobvumirana nezvakabuda mutsvakiridzo yeZDI vachiti ichokwadi kuti hautori chitamba chekuchaira motokari kana usina kubvisa chioko muhomwe.
Nekuti ukaenda kumapazi maviri aya zvokwadi unobva ipapo waamurombo, nekuti vanenge vakuisvina kunge tauro vachiedza kubudisa makobiro ose ari mupoketi mako kuitira kuti mari iyi iende kwete muhurumende asi mumbudu dzevashandi vehurumende.
Varuhanya vanoti vakawanda vavakabvunzurudza vakabudawo pachena kuti vanoona sekuti hurumende yavamunangagwa haina zvairi kuita mukurwisa uori. Varuhanya vanoti zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvakati vazhinji vese vari muhurumende iripo vakabatsirika zvikuru muhuori hwaiitika panguva yava Mugabe uye havakwanisi kupedza uori. Ongororo iyi yakaitwa munzvimbo dzinoti Lupane, Gwanda, Cholocho, Vulawayo, Umguza, Masvingo, Harare, Kwekwe, Kadoma, Chitungwiza nedzimwe nzvimbo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvinonzi zvatanga kunyorera matsamba kuvabereki zvichiti zvove kuda kuti vabhadhare mari dzechikoro nemari yekuAmerica chete, kwete kushandisa mabond note kana maRTGS, izvo zvinopa kuti vabereki vakawanda vaomerwe neupenyu. Zvikoro zvinovhurwa zviri pamutemo musi wa 8 Ndira 2019. Mari iri kudiwa nezvikoro kune vana vari kumaboarding inonzi inosvika zviuru zvitatu nemazana mashanu yemadhora, uye zvikoro izvi zvinoti zvinoda imwe mari yekutenga zvikwanisiro inosvika zana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica. Masaisai Primary School iri kuWestgate muHarare inonzi iri kuda mari inosvika mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kubva pamadhora ekuAmerica mazana masere. Zvimwe zvikoro zvakaita seBryston Primary zviri kunze zviri kuti munhu anobhadhara zvakapetwa katatu kana achida kubhadhara neRTGS. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo, asi vakambozivisa Studio 7 kuti hazvisi pamutemo kumanikidza vabereki kubhadhara madhora ekuAmerica chete. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano avanodzidzisa paMetropolitan University kuJohannesburg muSouth Africa vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti zvave kuitika zvekuti zvikoro nevemabhizimusi uye mamwe makanzuru vave kuda dhora rekuAmerica kuratidza kuti nyika yave kudzokera zvishoma nezvishoma mukushandisa dhora rekuAmerica chete.
Takutasanyaya hapa ndekuti tingati nyika yava kuita re-dollarization here, yava kudzoka here back kunoshandisa US dollar kana RTGS ichikushanda here. Mubvunze ndekuti nyika iri pa yakagara pawo tingati sitting on the fence pachirungu haisin aina nzira yakajeka yekuti vari kushandisa US dollar here or RTGS oro haikwanisi kubva kuti nhase company or se organization isusu tava kushandisa US dollar saka zvikuitika zvekuti company yoga yoga kana kuti organization yoga yoga vari kusanganisa kuti US dollar kana kuti RTGS ati doko doko chine ma organization ese ndechekuti vanoda kushandisa US dollar avasi kuda kuripwa nema transfers kana angava ma mobile transfers kana kuti angava ma RTGS
ko sei vari kudaro
nekudambudziko riripo ndiri kuti vakarepwa nemari ma transfers havazokwanisi kuzowana US chairo chairo kakosha rinovabatsira kuti vatenge zvinodikanwa pakuranwa kwema organizations avo mukaenda kuma schools vanotenga stationery vane zvavanoshandisawo chino nechino chinodawo foreign currency kusevisa mota dzekuma schools kuda foreign currency kuma university kuda foreign currency makambaniwo anoda foreign currency vese tanzo vada machemicals anoda foreign currency
kose vasiri kuti tipei dollar rekuAmerica kana zvirizvo zvapo
dambudziko riri kunesa vese avo kuti vanyatso kuti jo kuti vashandise chii ma US state mutemo uripo unonzi Bank Use Promotion Act mutemo iwoyo uno imhosva kuti kambani irambe payment inouya netransfer tingati pachirungu three tier pricing system unorwisa three tier pricing system kuti mutengo we RTGS imari yakati mutengo we EcoCash imari yakati mutengo we US imari ndo chinorwiswa nemutemo iwoyo we Bank Use Promotion Act saka hakuna kambani yakasununguka kuti ingotoda ma US chete pamusoro pezvo kunze kwemutemo dambudziko riri kuitika munyika ndere kuti vashandi vazhinji kusiya kwevashoma vari kuma NGO nekuma developmental partners sana UN vari kutambira mari ma RTGS saka dambudziko riripo ndere kuti makambani vakada kuti 100% US hazvizogoneki kuti zvikwase kubudirira nekuti mateachers macivil servants semuenzaniso vanoenda kupi mari iyoyo
muzvinafunda Gift Mugano vanodzidzisa paMetropolitan University kuJohannesburg muSouth Africa vachitaura parunare naBlessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Varimi wakawanda mudunhu reMashonaland West nemunyika yose vanoti gore rino zvinhu zvakaoma munyaya dzezvekurima. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi vakawanda ava vanoti zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti kurima kuvaomere inyaya yekuchinja kwemwaka wekurima, kushaya mari yekutenga mbeu nefotereza, kumanikidzwa kutengesa zvirimwa nemari iri pasi, pamwe nekurima nemombe, izvo zviri kuita kuti goro ravo rirambe riri pasi. Mumwe murimo wekuchegutu vatekishwa maririnda vanoti kushanduka kwemwaka kuri kuita kuti vasakohwe pakuru nekuda kwekushaya mvura inovakwanira.
Tine dambudziko remvura, mvura hatina, saka tichinge tisina mvura manje zvinhu zvedu zvinosimuka zvakanaka, zvakuda kuti zvinobereka nezvekuti zvibereka paya paya mvura inomba yaita shoma yomba ya zvinomba zvatadza kusimuka nekubereka zvakanaka totova nelosi.
Vamaririmba vanoti rimwe dambudziko ravari kusangana naro gore negore kudhura kwembeu nefotereza.
Kukwira kwakaita mafertilizers kwakata affecta vose. Fertilizer taiwana nema $15, $20. But now uri kutora big fertilizer ne $50. Saka $50 iyaya inifana kunge ichibva pambeu yaunenge waisa mumunda. Iyo mbiri mumunda yatodhakwa haina chaichakwanisa kuti ikudzorere peki. Saka wakupinza roko muhomwe, muhomwe yagara yakaboka isina chainani, isina chainacho.
Mumwe murimi vari mijopiri vanoti varimi vari kushaya mari yekutenga mbeu nefotereza zvekuti vave kutotengesa midziyo yavo kuti varime sezvo mabhanga asingape varimi mari yekurima nekuti vanenge vasina matitle deeds. Vapiri vanoti hurumende inofanirwa kuita bhangi revarimi rinopa varimi mari vachizodzosera nemutengo kana kuti interest yakaderera.
Kuti tiite chinhu hatisi kusenzaka muri dzoda kurarama. Unototengesa chimwe chinhu chongogara wenacho kana property yako vangaima cheya wotengesa kuti tiwane kustata.
kututi hama yangu hama yao miruwa isina mara mabengi maji ya collateral, that's the problem. Saka government ipachayo inofana kuita ma financial institutions pema banks akamirira la hasinga kwaniso kuataja zunu shakao shaka nyanya zunu umira uchi umbari mevaru kutanga
rapiri wano jukurima nemombe kuna itakuti wasari menzimba ya kakura we ifurine ngerisi na kunya sori mga sesu no ita tirakita rapiri wano jipane kuchu urumende ipe munu tractor yake inofanirwa kupa vagari redunu rimwe chete tirakita kuita kuti ishandiswe nevarime vakawanda mombe dzoita dzemukaka
tractor yakanaka ainambo ipano kuti panapa ivurine rari mombe kudzisunga dziri mbiri dzinoguma dzakakutarisa nekuti rinorema mushini ndo unodiwa papi unodiwa ipapapa
mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vanelson chamisa vanowirirana nevarimi vakawanda kuti kurima netractor kunoita kuti vakohwe pakuru kudarika kurima nemombe vachitaura pamusangano wenhengo dzavo kukariba apo vaitsvaka rutsigiro musarudzo vachamisa vakati vanhu vanofanirwa kupiwa matractor ekurimisa nehurumende kuti vakohwe pakuru
kumaruzevha uko vanhu tiregai kurima nemombe tiregai kutora mombe muchitora mukaka ingai munorima nematractor tractor per village handiti vakamisha majuice roaster kwete zvokundarama muchidhonza nemagejo is antiquated is archaic zvinorakidza kuti hurumende yenyu yakadhanganyika musoro tamfanira kumuvha from subsistence agriculture to commercial agriculture
nhengo yeparamende yakamirira Norton uye vachirima kuhurungwe vatsemba muliswa vanoti hurumende inofanirwa kupa varimi mbeu nefotereza nguva iripo uye kuti vanhu vasapinde muminda nevamwe vachikanganisa kurima nekuda kwezvematongerwo enyika vamuliswa vanoti kupindira muminda ndizvo zvezvimwe zvinopa kuti mabhanga asape varimi mari
hurumende ipi vanhu fertilizer nenguva chero command agriculture iyi iprogram yakanaka inonanga ivo vacho vakapiwa minda chero mabhengi emuno mumunyika tisingatarei kunze haakupe mari kana vachiona hondo dzichiitika pamunda nekuti vanozoruza mari dzavo saka tofanira tine confidence yemabhengi kuti tiwane mari
apo gore ra2018 rava kupera varimi vakawanda vanoti hurumende inofanirwa kuchinja maitiro ayo mugore idzva kuitira kuti nyika iwane gohwo rakanaka ndakamira Studio 7 muchinhoi ndini Ata Chigoriwa
tombonzwa zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 pasocial media
kadiko mashamarari vedu vestudio inini neurombo ukuda kuvatungamiriri vedu ava anotaura nyaya dzenguva yakare dzaana mugabi dzatisinei nadzo tisi chatoda vavo avo vakaafa musiwa wanenge vaburitseri vakapfurwa nani kuitira kuti tigutsikane kuti tava kutaura chokwadi
makadizo imimu yezimbabwe zvikande marume Brighton nayo Christmas nayo New Year ndotenda musara mwari kuti muchafamba zvakanaka kusvika tasvika patoda kuti tisvike ndokuti vasarai nemufaro mukuru wakawandisa stereki fambe zvakanaka neChristmas nenew year kurwa kuti kushoma zvimwe kamwe nevana vangu panzvimbo yenyajena apa bhangara chenofa panoti Ashley Alphonse Marime naDavis Dause namanyidzila namaningoni kusangasana mbuya vavo vana vachengeta mbuya vaAshley Madambi maine mufaro wakanaka Happy New Year
magadi vadikani hama munotipa nhau dzinonakidza nguva dzose muchitipa chokwadi chinoitika mukati menyika yekwedu yezimbabwe tinofara zvikuru nekuti munotipa nhau dzose tinonzwa zvose zvamunotaura uye zvichinzwa makomenzi evanhu tichinzwawo zvakare zvose zvinoitika mukati menyika iyi zvino inini ndoda kusapotawo panyaya yekupfurwa kwevanhu pati panyaya yekupfurwa kwevanhu tiri kungoti pane komisheni iri kutsvaga izvi iri kutsvaga izvi zvisinei hazvo nezvese zviri kunzi zviri kutsvagwa hapana munhu akapfura munhu kunze kwemasoja nekuti masoja ndiwo oga anga ane pfuti musi uyu ende ndiwo oga aibuda pachena kuti anga ane pfuti hakuna vamwe vanhu vangava nepfuti mutaundi
tinotenda zvikuru vateereri vestudio 7 musakanganwawo vateereri chirongwa chelive talk na 8 pm apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvino muzvipatara zvehurumende zvichitevera kuramwa mabasa kwavana chiremba vadiki tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichishuvira kuti muve negore dzva rakanaka ndikusiya mina Sandekile Mhlanga.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 28 kuMpalakazi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Odokotela abakhulu abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labona ubhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise ukuhlupha odokotela abathuthukayo asebelamalanga angamashumi amabili lasitshiyagalombili bekhalale umsebenzi. Okuswelakala kwemali yeZimbabwe kulezi nsuku sokusenza siphatheleni bakhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokuntshintsha imali yakwamanye amazwe egoqela idola lemelika lerand beyitshintshela kuma-bond notes. Kwezamasiko nokuzithokozisa kuwaza Friday sivala umnyaka ka-2018 silabaculi ababili uFisani Moyo ocula i-afropop kanye lo-Esther Sibanda. Zonke lezi ndaba nezinye lizosizwa kulo msakazo. Odokotela abakunhlanganiso ye Medical Association labo nobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise ukuhlupha odokotela abasaqalisa umsebenzi asebelamalanga angamashumi amabili lasitshiyagalombili bekhalale lo msebenzi bekhonona ngokuswelakala kokusetshenziswa ezibhedlela kwempahla zokusetshenziswa ezibhedlela iholo lokunye okumbalwa. Udokotela Sacrifice Chirisa omele amadokotela akunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association. Utshele iZimbabwe Medical Doctors Association, utshele intatheli izindaba ukuthi sebenike uhulumende amahola angamashumi amane lasifica mine mbili ukuthi alungise okuhlupha odokotela abathuthukayo. Udokotela Chirisa uthe bazakhalala umsebenzi nxa kungenziwanga lokho. Ugcizelele wathi basekela zonke izikhalazo ezithulwe ngodokotela. Usole uhulumende othi odokotela abakhalale umsebenzi kabalandaba lezigulane njalo sebemiswe okwesikhatshana umsebenzi. Uhulumende uthi uzajezisa bonke odokotela abakhalale umsebenzi okumele bathoniswe izenzo zabo luhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatsha kwabodokotela olwe-Health Service Board. Umthethwandaba we-Labour Court usanda ukwethula isinqumo sokuthi ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngodokotela akukho emthethweni. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lo dokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ngokusekelwa kwabo ngodokotela abakhulu abesezibhedlela zikahulumente.
Ama-developments ayenzekale namuhla, ama-consultants, the most senior doctors sebetshengisele concern le-worry yabo ukuthi umumo ezibhedlela awumanga kuhle njalo kukhanya ngani iminisi ayikayenzi lutho ukuthi i-situation yangkhona i-improve. So bona babhale incwadi yokuthi after 48 hours or so, nxa umumo wezibhedlela ungazange utshintshe labo sebele-intention yokuthi bejoyine i-industrial action ngoba sebedine ngokusebenza bebodwa ama-patients emaningi njalo kungela amaphilisi ezibhedlela.
Ngaphandle kwalokhu-ke sibonile izolo u-retired general uConstantino Chiwenga yena ngumseli kamongameli esithi amadokotela akhalela umsebenzi ungazani kawala ndaba labantu lezigulane. So-ke lina lithini ngakhona ukusebenza?
Thina esikutshoyo ukuthi izikhalazo zethu sazikhuluma kudala and izikhalazo lezi zimayelana ngezigulane labodokotela and khonokho kuqakathekile ukuthi nxa sikhuluma nge-health care system elizweni abantu bona laba ababili baqakathekile udokotela i-patient. Sakhuluma ukuthi ezibhedlela akulamaphilisi akulama-medication njalo akulazigqoko ezigqokwayo ukuthi umuntu azivikele ekubambeni imikhuhlane. Ezinye izibhedlela bezingasakwanisi ukwenza ama-operation nxa ukuthi imitshina yangkhona esetshenziswayo xa umuntu kusenza ama-operation ibingasasebenzi. So after that, udokotela bakubone ukuthi ama patients asatholi uncedo okumele beluthole ezibhedlela inxa ukuthi izinto ezisetshenziswayo kazikho njalo odokotela bona ngokwabo babekhuluma ukuthi imali abasela ukuthi bebuye emsebenzini. So yiyo into ebelokhu siyihambela sikhala ngayo nale ukuthi beyikhangele and it's very sad ukuthi after 28 days awukabi nama solutions esikubonayo ukuthi kulokulwa lokhu okuthi odokotela bephenduke emsebenzini even though ama grievances lezikhaya zabadokotela zingakhangelwanga kusitsho ukuthi nje ingathi ngelifitshane odokotela bebukela abantu bebukela ekhala ubuhlungu lokhu lakho kubuhlungu kodokotela ezingqondweni ukuthi baba lama depression over izinto ezinjani.
Ye, nxa singabuyela futhi kubodokotela laba sebehlale kakhulu ezibhedlela ukulisekela kwenu khonoku kutshoni?
It's really bad news because kusho ukuthi kuyangasela odokotela abaya emsebenzini ku-public la ku-private bonke sebengena ku-industrial action and khathesi into eqathekileyo ukuthi even ama-nurses wona khathesi behamba kabili ngeviki ukuya emsebenzini kutho ukuthi izibhedlela sezingavala lokuvala nxa i-situation ingakhangelanga ngokuphangile.
Yes, bonile njalo litshengiswa imithi kuthiwa imithi khona e-Natfarm laphana lina lithini ngakhonoko ngemithi leyi ukuthiwa yathengwa nguhulumente?
Sina esihlala sikukhuluma ukuthi sihlala sisiza kuthiwa kule mali engaka ephumileyo kuyathenga imithi yeye kule mithi engaka esitholakele but ezibhedlela kungela mithi. Into esihlupha yona le ukuthi sihlala sisizwa impiko yona le eminingi-ningi kuthiwa sokulamaphilisi kule mali engaka yokuthenga imithi kodwa ezibhedlela kungela lutho. Unyaka wonke odokotela bahlala bekhala ngento efananayo ukuthi akula mithi ezibhedlela and into esikhalela yona yona le ukuthi ekucineni nxa sisizile amaripoti yona la kumele kube le-evidence ukuthi i-situation ezibhedlela isitshintshile lokhu kubonakala ngokuthola kwamaphilisi ngezinto zonke ezifunakala ezibhedlela.
Kube sekusiwa lokukhonona kwe-Minister of Higher Education ethi o-junior doctors uyabo lokhu sesikolo njalo balibhadalela imali kambe kuthiwani ngakhonokho?
Thina esingakukhuluma ukuthi lokhu akulunganga ngenxa yokuthi i-international standard yindlela esetshenziswa ngapha eZimbabwe ukufundisa odokotela and according to ama-international standards ukuthi odokotela bahamba sebefunda iminyaka eyi-5 xa bengaqeda ukufunda iminyaka eyi-5 sebegraduate sebesiba ngama-junior doctors and that's the situation ekhona khathesi ukuthi sithi udokotela yi-student hhayi kuyasethusa lokhu asibhadalwa mali imali ama-school fees esiwabhadalayo adura ukudlula amanye ama-degrees amaningi and by the time siqeda ukufunda kwethu imali esiziphuma khonapha asikwanisi lokuzibhadala bheki ngoba ziningi kakhulu.
Lo ngudokotela Mthabisi Bhebhe unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association sixoxelaye eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ukuswelakala kwemali elizweni sokubangele ukuthi osiphathelene bekhombe ngophakathi bethola inzuzo enkulu ngokutshintsha imali yakwamanye amazwe egwaqela idola leMelika leRand beyitshintshela kuma-bond notes. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Slanda usethulela lolu daba ngocweleyo.
Bayadla abatshintsha imali kulezi nsuku ikakhulu betshintshela labo abahlala phandle kwelizwe abavakatshele izihlobo ngesikhathi sekhisimusi. Edolobheni lakoBulawayo kuyaxokozela abantu bedinga imali. Sihlangane labo siphatheleni abatshintsha imali kunye nabadinga imali yokuthenga amafutha emota lempahla lokudla. Omunye wabenza lo msebenzi wokutshintsha imali ekoBulawayo ngusiphatheleni umnumzana Tafara Tekere olandisa abakwenzayo.
Mina ngTafara Tekere. Ya, msebenzi wami ngathi ngihlanganisa sitshintsha imali. Usually sijalo yenzele trade call, but kathesi sisebenza kuWhatsApp and abantu basifonela besidinga. Unxawe le mali enengi uyasifonela usitshele lapho khona, siyabuya sizokutshintshela. Ya, kathesi ibhizinesi ngani iyaphusha. Because abantu abavela phandle baningi especially amarani babuyile lama rates wayehlisile senzele ukuthi siwa collect imali ezincane so amarani baningi ku market so i rate iwile but kathesi yo wodwa acela ku market zibuyile injini.
omunye njalo osiphatheleni uPatience Banda yena-ke usebenzela ePike Bridge.
Igama lami nguPatience Banda, mbiya kwabulawayo komfazi ushaya indoda. Ngisebenzela eBay Bridge ukutshintsha imali sicila abantu. Kulezi nsuku irate ithi 17, so ma ula marenzi woza kithi since inyanga yekhefu abantu balahlile lenjiva zehlile kakhulu, so ma ufuna imali uze kithi ngqo sizokutshintshela imali ngezinga eliphezulu. Ngiyabonga.
Mina ibizwa nguSinenjabulo Dube, ngihlala eMabutho. Alapha sihlangana lobunzima, imali esiyitshintsha ebantwini iyadura plus izinto ziphelile ezitola zithengeki. Ikhisimusi yalo nyaka inzima kakhulu ngoba izinto bezingathengisi ezitolo, kuyafana lama-inform abantwana athi esizikolo sezisiyavulwa, kunzima kakhulu amafees, ama-inform akhwelisa.
Mina ibizongi ngumiro emncube. Into uziwa esihlangana nabo lapha eZimbabwe ekutshintsheni kwethu imali, laba babuya ngaphetsheya kwelizwe imali yabo isuka ibe ningi kulaleyi thina esiyitholayo, and futhi sihlangana lokukhwela kwezinto singazi ukuthi abantwana sizobahambisa njani esikolweni next year njengoba ama-inform ekhwelile. Ngoba uTopas uthi i-inform yomntwana eyodwa $54, so asikwazi ukuthi sizoyithenga njani. Le mali yangikhona iyahlupha emabhenki ukuba siyithole, so kunzima baseZimbabwe asikwazi ukuthi singancedana kanjani ukuthi kuphele. Ya, khona kungenzeka laba abantu ababuya ngaphandle yibo abenza imali ife kakhulu, ngoba bekuyi-1:1 yokungela problem lebhondi yethu, ngoba siyazivela ukuthi ibhondi yethu alithengi kuya kwamanye amazwe. So laba ababuya le mali ngaphandle kwelizwe yibo abayenza ibhondi yethu liwe kakhulu.
Lapha izizweni sithele nzima ngabosiphatheleni, yiyo esebenza imali itshintshe i-value every day. Ukuthi wazi abantu abaya from South Africa sibe bakholisa ikhisimusi, nasikholisa ngakhisimusi lapha ekhaya, ngoba i-100 $500 i-bond iphenduka ibe $140 something. And imali eholwayo kathi silapha elizweni ukuthi vele asilaludo, vele siyazihawulela. Kwathiwa emthethweni kuthiwa bayabotshwa but bakhona ezitritini, nakathi singahamba ebatholwa anyway etown. Into ekhona vele mina ngiyibonayo engcono yokuthi ukukhitha i-bond.
Udubo lwemali ludida ingqondo zabaningi. Kuyacilwana ekutshintsheni imali. Osiphatheleni kuloba kuthiwa babotshwe baya phambili besebenza. Ngimele iStudio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ikhansili yedolobha lakoBulawayo yethule isiqondiso esithi inhlanganiso zonke zomhlaba ezizimeleyo lezezigodlo zabameli bakwamanye amazwe eZimbabwe sokuzamela zibhadale indleko yazo kumanisipala ngemali yakwamanye amazwe. Lesi ngesinye sezinqumo esivunyelwene emhlanganweni wekhansili wokudinga indlela zokuzihlenga ebunzimeni bemali. IBulawayo City Council inqume njalo ukuthi izokwehlisela imbadalo izakhamizi ezizahlawula indleko zazo ngedola leMelika yehlukane lebhadalwa ngemali ye-eco cash loba eyamakhadi eyokuswayipha. Ku-Life Talk namuhla sikhangela okwenzakala kwezempilakahle ngesikhathi odokotela beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Kabila wabele DRC uthi akusela sizathu sokumisa ukhetho osoludluliselwe phambili kaningi nengi. Utshele abomsakazo we-VOA Swahili Service ukuthi lolu khetho luza kwenziwa ngesonto mhlaka 30 kumpalakazi ngoba labe commission yebona ngezokhetho ebike yabhekana lobunzima isilungele lolu khetho. Umkhumbi wabenhlanganiso ephathisa ngoncedo ye-Proactiva Open Arms yakwele Spain obuthele abantu bemazweni ase-Afrika ababalekela ubunzima bezomnotho emazweni abo besiya e-Europe ugcine uvunyelwa ukwehlisa laba bantu kwele Spain ngemva kokwalelwa kwele Italy lakwe-Malta. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi izaxwayisa amalunga ayo ukuthi akhalale umsebenzi kunsokwana ezilandelayo ngomnyaka ozayo ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alungise umnotho welizwe. Umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Peter Mtasa uthi kusobala ukuthi amanye amankampani awasoze avulwe ngomnyaka ozayo ngenxa yokusilela kwemali lokukhuphuka kwentengo yempahla okuzatshiya izisebenzi eziningi zisebunzimeni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Gideon Shoko, usenetha wakobulawayo kubandla le-MDC, njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlalakahle e-Labour and Social Welfare kulelo bandla.
Siye zindaba ekhulunywa ngabantu abasebenzayo, labantu nje abangasebenzi, labantu abathengisa ezitridi. Abantu abasebenzayo amawedisi abo kumbe imiholo yabo kathesi andiyakwazi ukuthi siyibhadala ngebond kumbe nge-RTGS. Ekuqaleni sasibhadala ngama-US dollars i-250 yayithenga kathesi i-250 ungakalkulata kuhle uyabona ukuthi khona umuntu wayethola i-250 sethola i-$50 kutho ukuthi khona abantu kabasakwanisi ukuphila abasebenzayo labangasebenzi labathengisayo abathengisayo kabasatholi i-business ngoba labo babehola kabayitholi. Thina njengenhlangano ye-MDC siyavumelana la kwesibili okukhulunywa ngabasebenzi ukuthi khona liyabona akusakwaniseki ukuthi sihambe emsebenzini. Namhlanje kade ngitshelwa umunye esithi yena wayenikwa $30 yokuthi ahambe emsebenzini kodwa kayisakwani $30 leyo siphela vele nge-2 weeks ngoba ku-$30 khonapho iza kubathatha imali ye-lunch and uchova sedula hole anti akwazi ukuthi from 2009 njengabasebenzi be-NRZ kathesi ye-NRZ lalokhu ile skweleti esabasebenzi manje kathesi bayanikwa kodwa akula lutho olukhona.
Kodwa uhulumende uthi uyazama imizamo yonke yokuthi alungisise lolu daba, libona ingani uhulumende imali angayithatha ngaphi njengoba ilizwe lisebunzimeni?
Uyakwazi ukuthi khona ubaba uMnangagwa wathi engena ngoNovemba wathi iZimbabwe is open for business. Wathi senjalo wagijima wahamba eChina kwabhalwa emaphepheni kahulumende ukuthi khona sekwenze ama-mega deals. Thina sasimelele ukuthi sizabona ukuthi ama-mega deals lawa azaphumisana. Kaphumisanga lutho. Sahamba kuma-election ubaba lwana watshontsha ama-election esithi kuzalunga. Amabhondi seyehlulekile. Thina sifuna ukuthi umuntu watshontshayo kalungise izinto ngaye sithi nguye uhulumende. Hanti uzile ukuthi amadokotela wonke acotshiwe kabafuni ukuthi bakhulume labo ngoba hanti vele indaba iphela ngokukhuluma. Lingacotsha abantu vele indaba kayipheli. So kutsho ukuthi balamanye amaqhinga okuthi bazayenza njani bazalungisa. Sesimelele ukuthi sibone ukuthi bazaphuma la.
Lo ngumnumzana Gideon Shoko usenetha wakobulawayo kubandla le-MDC njalo engumabhalane obona ngeziphathelane lezisebenzi lenhlalakahle i-Labour and Social Welfare kulelo bandla. Sixoxelaye ekobulawayo. Izakhamizi zedolobho leHarare zithi sezilamaviki ambalwa zingelamanzi aphuma empompini kungenxa yokungasebenzi kuhle kwemitshina esitishini esihlambulula amanzi. Ikhansili yaleli dolobho ithi ikhala ngokuthi imitshina ibulewe ngokuthi amanzi vele malutshana ngenxa yokungani kuhle kwezulu okumele ukuthi ngabe selisina kakhulu okwamanje.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm seven to forget. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, in a maling for me, when I. We baba.
Was a Friday, Lamusha, Sivala, umnyaka ka 2018. Silabaculi ababili uFisani Moyo ocula iAfropop kanye lo Esther Sibanda ocula uMaskandi. Bobabili bathi 2018 ubungumnyaka wokulola amathalenta kanti ngo 2019 bazabe sebesidla izithelo zezithukuthuku zabo.
Said I took it from the ghetto, I'm part of my club, I'm feeling. Oh, we're not a little more than feeling, because it's everything.
Lo Fisani Thulani Moyo, umculo odabuka eLwakweru. Lapha ke ukhuza ethi originale ephuma kudlalati lakhe elitsha azale kwatsha ngomnyaka ozayo elithi Native Romance.
AKA Truth. Yilo lomsebenzi ngi-Afropop artist based in Joburg. Ngenza i-music abayibiza ngokuthi i-Afropop ehlanganisa isiginci samanje namazwi akudala. Ngicula isintu sethu, ngicula i-music yothando mostly.
Lesizwa eqale zomculo ngo-2006 yithi ku-2018 ilole italenta layo laba bukhali okumangalisayo.
So u-2018 ngimbe muhle kakhulu ngoba ngathi ngibe ne-progress ngabeka ngaleyo ndlela. Kunezinto eziningi, kuneminyango eminingi ebivalekile evulekile. Angeke ngithi maybe ngibe nempumelelo kodwa ngithatha amanyathelo ngisiya ekuphumeleleni musically. So ngathi 2018 yeah, ungijabulise kakhulu.
Kanti ke le ethi originale isile DVD umuntu angazitholela lona ebulenjini e-internet. Kuthi kakathandabuza ukuthi ngo-2019 ngumnyaka wokudla imali yomsebenzi wezandla zakhe.
U-2019 kind of kuzobe ungumnyaka omkhulu kakhulu and umnyaka omuhle ngoba basically nganikeza i-albhamu yothando okuyinto esiyidingayo okwamanje njengelizwe lonke jikelele. It's something ukuthi wonke umuntu engayikhwabitha ayijabulele.
Kanti ke ngonhlolanja idlakade lakhe uNative Romance lizabe selitholakala ezitolo zonke zomculo. Kathesi ke kungena enkundleni uEtha Simanda ophethe idlakade lothando elisanda kuphekwa elithi khona kunzima. Le ntokazi ezithole isicula umdumo obusaziwa ungwezinsizwa yithi okungapheliyo kuyahlola.
Intombazane ephume maphasaphasa enkayi ngaphansi kwenduna uChrissy Madliwa, umculo ngicula uMaskandi, igama engizibiza ngale mculweni intombi yabelungu. Ngikhe ngisebenza lo manager wami uXolani Induna yensizwa layo. Ngizothanda ukumbonga kakhulu ngoba kungumuntu okhutheleyo kakhulu.
Yena-ke uthi ku-2018 ubezikhumuzela amakhekhe wodwa kwezomculo.
Awu-2018 lobi album iphume ngo-Okthoba kodwa bekungunyaka right wona angiwusoli ngoba ngikwazile ukungena emhlakazweni Jos FM, ingoma iyadlala eSkies Metro eZimbabwe, eZimbabwe nakhona kuRadio Zimbabwe ihambile nakhona izodlala lapho soon, naseKhulumani FM nakuStudio 7 Voice of America nakhona ngenga-interview nakhona.
Yonale-ke ethi khona kunzima isithathekise abanengi okwamagama. Ntombi yabelungu uthi ubhekele impumelelo enkulu ngo-2019.
Kuzoba le ngoma engizolishutela yona i-video next year ethi mantombazane kanokuncenga uthando ngemzimba yenu sibancitheni abafana. Ngawo 2019 mbona umnyaka ozoba i-best view, uzoba umnyaka omuhle kakhulu ngoba sengizitshelile vele ukuthi imisakazi yonke le yase-South Africa kumele ngingene nakanjani.
I
Wabili utusi yontombi ya belungu, bati nyakuku ucha mwenye Zimbabwe, sosangana wazayo. Sifuma kenku leni ngale ekantombi ya belungu eti mantombazana chinchani zenzo o 2019. Melitro 7, Johannesburg, South Africa. Yungu Benedictine Shtapo.
Loge ngumculo oka Esther Sibanda yena ozobizwa ngelithi Ntombi yabelungu ocula uMaskandi yena idabuka enkayi emaphasaphasa. Sizwe njalo lo mculo kaFisani Moyo ocula iAfropop. Ubona ke bebekhuluma le ntathela izindaba yeStudio 7 uBenedict Nhlapo. Ngakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odokotela abakunhlanganiso yeZimbabwe Medical Association labo nobhala bezibhedlela sebenike uhulumende isikhatshana sokuthi balungise okuhlupha odokotela abathuthukayo abasebenza lamalanga amachumi amabili abasalokhu bekhalale umsebenzi. Lugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.